Musangano wanga wakanangana nevarairidzi vanorarama neurema vasingaoni vanofamba nemawheelchair vanoshandisa midondoro vanorarama upenyu hwakaomarara zvikuru nepamusana pekuti vanhu vane dzimwe nhengo dzemuviri dzavo dzisina kunyatsoita zvakanaka. Saka vanhu vanga vachitraya kuudza vamunangagwa kuti upenyu hwavari kurarama hwakavaomera, vari kutadza kuti basa ravo vari zvakanaka nekuti panoshanda vamwe ivo havagoni kushanda, panonanga vamwe kumaricho ivo havagoni kuenda kumaricho, mbari dzerenda havagoni kudzibhadhara. Mishonga yavanonidha vamwe vanoite usope vanoda mafuta ekuzora zvinodhura, saka vari kutadza kurarama upenyu hwakakwana. Saka vanga vakauya kwatiri vachiti dai PTUZ inova inovatungamirira yafacilitata musangano navamunangagwa, zvinova ndo zvataita musangano iwowo. Taita for 2 hours tacommunicata zvichemo zvavarairidzi vakadai kuna purezidendi. Pane zvatapiwa, pane zvatawana nezvimwe zvinofanira kugadziriswa zvatitaongorora nekuingenza mamwe maministries.
Zvii zvamapiwa?
Chiripo ndoda kuti purezidendi vakonsida kuti varairidzi vanoda malaptop vachavatsvagira, hongu havagoni kupa vese ka1 asi vachavatsvagira. Poita dzimwe nyaya dzakaita dzekuti maskenzi vachakwanisa kuwana rubatsiro. Poitawo zvakare nyaya dzekuti vari kuda kuita zvekurima vanokwanisa kuwana access. Zvinhu zvakawanda zvatanga tichitaura nezvazvo zvatiri kuona kuti dialogue iyoyo inogona kuvabatsira, nekuti vamwe vacho varairidza vane maaids avanavo. Zvichemo zvevanhu vavanoshanda navo kuti vakwanise kuita basa ndezvatakwanisa kuwanawo kuti zvikwanise kuongororwa nekugadziriswa, nekuti zvimwe zvavo zvanga zvatora makore zvisina kugadziriswa. Tasiita kuna purezidendi kuti sei tisingawani vatungamiri vezvikoro vanorarama neurema vakawanda ivo variko, ende vakawanda vacho vanogona basa.
Ko, nyaya yemihoro maikurukurawo here napurezidendi?
Vataura vega vakati vari kudawo magrant zvinoita kukinya nekunamibia kuti varairidzi vanorarama neurema ngavakwanise kupuwa magrant. Saka zvinhu zvekuti vamunangagwa vacho vataura kuti vachazvinzvera, vachazviongorora, and we hope kuti tichawana apositive response from this engagement.
Makanga makaisawo gwaro renyunyuto yenyu kune mutungamiri wenyika, inyaya yamabatawo here zvakare nhasi?
Nhasi tanga tichifokasa nenyaya yematichers living with disability chet, nekuti anguva tikada kudziumidza dzeseka tinopedzisa tagadzira chiutsi tobva tatipfungaidza tobva tatadza kuona kwatiri kuenda. Zvichemo zvedu zvatasvisa zvanga zvakanangana nekurarama kwevarairidzi vakadai. Vataura nyaya dzavowo dzekuti mihoro yavo haisi kukwana, vakati vachaongorora nyaya iyoyo, asi vaburitsa pachena kuti pane machallenges ari munyika. Asi chikuru ndechekuti zvataurwa nevarairidzi ava zvasvika, ende vamunangagwa vacho vazvinzwa pachezvavo.